Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 ndira 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kuswera mangwana china dare reparamende yeUnited Kingdom reHouse of Lords richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzo wavo wenyika dzeCommonwealth. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoshora mirizhonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kuSADC neAfrican Union. Sangano reCouncil of Student Teachers rinokurudzira hurumende kubata varairidzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varairidzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reparamende rekuBritain reHouse of Lords rinoti kuswera mangwana china richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kweZimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzeCommonwealth. Imwe nhengo yeparamende Lord Oates vari kutarisirwa kubvunza dare iri kuti hurumende yeBritain iri kuronga zvipi pamusoro pekuti Zimbabwe itambirwe zvakare kudzoka gungano iri, sezvo vamwe vachiti Zimbabwe isabvumidzwa kudzoka musangano iri kusvikira Zimbabwe yaratidza kuti yave kutevedzera zvibvumirano zveCommonwealth's 1991 Harare Declaration. Zimbabwe yakabuda mumubatanidzo weCommonwealth mugore ra2003 zvichitevera kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yeZimbabwe inoti chero zvayo ichida kudzokera kuCommonwealth haisi kuzoita zvokunyengerera. Mutevedzeri wemunyori mukuru muhofisi yemutungamiri wenyika vari zvemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba vanoti nyaya yekudzokera muCommonwealth haina kuvakoshera zvakanyanya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Panoita Second Republic, maBritish ndiwo anova patiri, otuma minista wavo voti zvazvakadii kuti tichitanga kutaurirana kutaura kuti mudi murege kuranga kwamakaita panguva yavamugabe kubuda mubva mabuda muCommonwealth kuitira kuti mudzokere muCommonwealth. Handiti nobva tazeya pfungwa iyoyo tikati kandi tingofit nepolisi yedu yeengagement and reengagement maybe it's not a bad idea. Ndopatakanotanga kudondana mupfungwa nemaBritish obva nyaya yechi yeCommonwealth. Ndo vakati invaita kuti titange kuinitiate maprocesses ekudi ekuti tidzokere muCommonwealth. Pakandeya apapo maBritish akazoita pfungwa dzavowo endia handina hangu mendoro yekuti ndikutaurira kuti nemhaka yavakachinja pfungwa but rimwe zuva tichazozvitaura sedirimwe zuva. But izvozvi as matters stand pakabuda ino pfungwa itsva from maCommonwealth members vakati kana muchiti takaenzana muCommonwealth how come kuti there is one state which thinks it is the final say in respect of the readmission yeZimbabwe muCommonwealth? These are largely maAfrican, Caribbean nemapacific countries ari kudaro. Kana Commonwealth ichitora decision on the basis of consensus then it means one cannot be larger than she the rest of the members in the Commonwealth.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vari parunhare muHarare neStudio 7. Evans Zininga abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo rekimukonza kuti tunze maonero avo panyaya iyi.
Ini ndinofunga kuti kubva zvakabudiswa Zimbabwe mugungano reCommonwealth nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu uye nekuda kwenyaya dzekusanyatsotonga zvakanaka kwehurumende pane zvakawanda zvakaitika zvisingaite kuti pave nechikonzero chekuti hurumende yeZimbabwe idzoserwe. zvimwe zvacho zvakaitika vamugabe varivo vari kutonga asi vamunangabva vapinda pachigaro chekutungamirira takambofunga kuti pada mukana wamuka wekuti Zimbabwe idzoserwe asi tiri kuona pane dzimwe nyaya dziri kuitika sekunyimwa chibatiso kwavasikala nyaya dzemhirizhonga takaona kumabi elections kwakaitika mhirizhonga dzakawanda tiri kuonawo futi pane kupomedzerwa nekuti kune vatsigiri vari kufungidzirwa kunzi ndevebato rinopikisa retriplec vari kunzi vari kurohwa tikaona mifananidzo iri kubudiswa kana nyaya yacho iri yechokwadi vanhu vakuru vari kurohwa nevana vadiki vari kufungidzirwa kunzi ndevebato riri kutonga rezanupf saka zvinhu zvese izvozvo zvandiri kutaura vazinyika hazvipi chikonzero chekuti Zimbabwe itsigirwe kuti idzoke mugungano recommonwealth
tapabata apo totarisa kuti nyika yebritain ukama hwayo nezimbabwe pari zvino munoona nhaurirano yavari kuedza kuita iyi ichirerekera kupi
mamiriro akaita zvinhu iko zvino uye zvine zvandambotaura zviya kuti zviri kuitika kuzimbabwe handisi kuona nyika yebritain ichitsigira kuti zimbabwe idzoserwe mucommonwealth asiwo tikada kutarisa nerito divi vazininga tinoona kuti britain payakabuda mumubatanidzwa weeuropean union iya inozivikanwa nezita rekuti brexit yakasara ine shamwari isina kunyanya kuwanda saka ichocho chikonzero chachiita kuti britain dai zimbabwe yanga ichingoitawo zviri nani britain yanga ichazogona kutsigira zimbabwe kuti idzoke nekuti vari kutsvaga shamwari dzekuti vaumbe ukama navo mushure mekubuda mubatanidzwa weeuropean union
ndopedzisira prof ndichitarisa kuti pari kubatwa pano kuti commonwealth 1991 Harare declaration yaimboda kuti zviitwe sei zvavanoti zviri kutadzikwa kuzadziswa izvi nenyika yezimbabwe pari zvino
zvaidiwa kuti zviitike ndezvekuti zimbabwe yaitarisirwa kuti iremekedze kodzero dzevanhu vagari vemuzimbabwe zimbabwe yaitarisirwawo kuti ive inoteedzera mutemo panyaya dzakaita sedzesarudzo panyaya dzakaita zimbabwe yanga ichitarisirwawo zvakare kuti inge iine anonzi aya pachirungu mainstitutions akanyatsomira zvakanaka achitonga zvakanaka patiri kuti mainstitutions apa tiri kutarisa mainstitutions akaita matare anotonga kuti anga achitonga zvakanaka zvisina kurerekera mapurisa anga achichengetedza mutemo vasingashungurudze vanhu zvisinei nemapato avano mapato avanenge vachiwanikwa vari masoja ange achiita zvokudzivirira nyika saka izvozvo tikazvitarisa zimbabwe pane zvakawanda zvokukanganisa kungava kumashandiro ari kuita masoja mapurisa panoitika nyaya dzemhirizhonga havasi kunyatsowanikwa vachiita basa ravo zvazvinotarisirwa tikatarisawo matare edzimhosva vanenge vari kunzi vari kutonga vaine divi ravakarerekera tikatarisawo kunyange iro sangano rinofambisa sarudzo rezeki rine zvakawanda zvipomerwa zvarinazvo ndivananani varimo munonzi mune vamwe vaimboita zvemauto vamwe vaiita zveusori vana vevatungamiri vezanupf saka zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti nyaya iyi inetse
avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo Rikim Konza vari parunare kusouth africa naevans zininga westudio 7 sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga iri kuramba ichiwanda munyika sachigaro vesangano iri vapeter mutasa vanoti sangano ravo riri kusvitsa nyaya iyi kumasangano esadac neafrican union
zviri pachena kuti violence yasumuka zvakanyanyisa munyika yedu yezimbabwe zvichionesa kuti musangano uri kutonga wezanupf uri kunzwisisa kuti hauna rutsigiro rwakakwana kunyange mumadhorobha kana maruzeva. Saka rwatanga kutyisidzira vanhu, kuponda vanhu nokumbunyikidza vanhu. Izvi tinoona zvisina kunaka nokuti zvinokanganisa zvinhu zvese munyika, zvinoshaisa runyararo munyika, zvinotadzisa nyika kuti ibudirire nekuti vanhu vanofanira kuunza upfumi munyika, vanenge vototya kuunza upfumi munyika. Saka tinoona kuti chinhu chakanaka kuti chinhu ichi chirambwe navanhu vese vagarwe muno navamwe vekunze vanotitarira.
Saka vamutasa, sesangano re-Crisis in Zimbabwe Coalition, pane zvamuri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Inyaya yatinosvitsa kuSADC yatiri kuendesa kuAU kuti vakurumidze kupindira nokukurumidza vamise mhirizhonga nokumbunyikidzwa kwekodzero dzavanhu. Pasina izvozvo tinoona kuti kunogona kudeuka ropa rakanyanyisa munyika muno kusvika nguva yatichasvika pasarudzo. Izvo zvinova zvinokanganisa zvinhu zvese munyika. Saka tiri kukurudzira ivavo veSADC veAU navamwe vakatipoteredza navamwe vanodyidzana nesu kuti vabatsire kuti vaudze hurumende kuti kodzero dzavanhu dziremekedzwe. Mapurisa aite basa ravo, vagadzirise nyaya idzi. Vamatare vaitewo basa ravo, vagadzirise nyaya idzi. Makomisheni akaita seZimbabwe Human Rights Commission, Parliament, munhu wose apindire. Asi zvikuru sei tiri kukurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti mhirizhonga haina chainobatsira. Vanhu vari kutumwa kunorova vanhu vachaita ngozi, vanodeura ropa risina mhaka, zvokanganisa bedzi magariro evanhu mana. Avo vanenge vachivatuma vachidya vachiguta, tatoona kuti vanga vachirova vanhu. Vanhu vari kuratidzika kuti varombo chaizvo, vari kutotambudzikawo vasina chokudya, vasina zvokupfeka zvakakwana, asi vachitumwa kukanganisa magariro avo munzvimbo dzavanogara. Saka chinhu chatiri kuramba nokurudzira ruzhinji kuti ruchirambe.
Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Sikala vanonzi varwara zvakaipisisa zvekuti vanachiremba vakurudzira kuti vambomira kuunzwa kumatare kwemasvondo maviri ari kutevera vachimborapwa. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Rimwe remagweta avasikala vaHarrison Nkomo vaudza Dare kuti anachiremba vavo pamwe nevehurumende vakaongorora vasikala vari kujeri mukupera kwesvondo zvikaonekwa kuti vari kurwara zvakaomarara nemudumbu. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa navasikala akanangana negoredzva vachiti vari kufungidzira kuti vane chirwere chegomarara. VaNkomo vaudza Dare kuti anachiremba ava vakapakurudzira kuti vasikala vambozorora uye vaongororwe zvakare mumazuva mashoma ari kutevera zvichitevera kurwara kwavari kuita. Rimwe remagweta avo vaJeremaya Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvavaudza Dare.
Nemusi wemugovera watapfuura uye vasikala vakwanokwa nemadhokta avo pamwe chete nemadhokta ekuprisons. Anachiremba vakatenderana kuti zvechokwadi urwere huripo, urwere hwakakomba hunoda kuti huongororwe. Saka dai zvaibvira vasikala vambomira kunzwa kudare kwevhiki mbiri dzinotevera vazotuka kudare muchitapfuura zuva ra23 January. Saka izvi tazvizivisa kudare kuti ndo zvakaitika panguva iyi shoma yapfuura iyi.
Nekuda kwekurwara uku, magweta avo atachasvitsa chimwe chikumbiro kudare chiri muzvinyorwa chekuti mamwe magwaro emhosva akapiwa vasikala nyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kwatanga asatambirwe nedare. Mutongi wedare amai Marehwana Zvogofa vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi kana vachuchisi venyaya iyi vasvitsawo magwaro emhinduro yavo kudare pachikumbiro ichi. Amai Gofa varasawo chikumbiro chavasikala chekuti kutongwa kwenyaya vari kupomerwa iyi kuburitswe pamadande mutande nepadzinepfenyuro panguva iyoyo inenge ichitongwa nyaya iyi mudare. Vati hapana mutemo unotsigira izvi vachitiwo kuburitswa kwakaitwa nyaya yesarudzo pachivhitivhiti yakakwidzwa navanelson Chamisa kudare mushure mesarudzo dzemuna 2018 dzavanoti dzakabirirwa yaive nyaya yanga yakatarisirwa nemunhu wese munyika yavati yakasiyana neyavasikala avo vakanga vaudza dare kuti hama dzavo pamwe nevanhu vemuzengeza West vavanomirira vari kuda kuziva mafambisirwo ari kuitwa nyaya yavo. VaBhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare. Vasikala vari kupomerwa zvakare imwe mhosva yekukurudzira mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato reCitizens Coalition for Change muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti nhengo yebato reZANU PF vapayas Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi mudare. Vasikala vanga vakatarisirwa kutanga kutongwa nechitatu nenyaya iyi asi magweta avo ati izvo zvinogona kutadza kubudirira nekuda kwekurwara kwavari kuita. Hama dzemufi dzinoti hadzisi kuzovega mutumbi wamuzvare Ali kudzamara vasikala avo vave nemazuva anodarika mazana maviri vari mujeri vabuditswa muusungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Sangano revari kudzidzira kuva varairidzi reCouncil of Student Teachers rinoti zviri kuitika pakati pevarairidzi nehurumende zviri kukonzera vazhinji kuti varege kudzidzira kuva varairidzi. Umwe wevakuru vesangano iri vaWalter Mzamani vanoti hurumende inofanirwa kubata vashandi vayo zvakanaka kuti vamwe vaite shungu dzekudzidzira kuva varairidzi. Vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kuti kudzidzira kuva murairidzi ibasa rakanaka uye mushandirwi anokoshesa basa rinoitwa nevashandi vayo.
Chekutanga tinokumbira hurumende yedu kuti dei yanga yakwanisa kuteerera zvichemo zvevashandi vayo, kunyanya maticha, manesi nesu student teachers, nekuti tinenge tingoro vashandi vehurumende kana tiri paattachment. Vakwanisawo kutwedzerawo mari, vakwanisawo kutipawo mihoro inenge iri mumari inotenga muma-US dollars, nekuti hurumende yedu iri kuzvibudisa pachena, iri kuzviratidza iyo kuti ma-US dollars vanawo. Takaona ma-MP achifara kwazvo, maminista achisekerera kwazvo, vapiwa mazimari nehurumende ari muma-US dollars. Asi toshamisika manje tichinzwa kunoku vakuuya vachititi tokupai yakawanda yacho kana 80% kune mamwe masekta ari maRTGS nekuti maUS dollars hapana. Ari kuenda kupi? Tomuona akubuda ari muhomwe dzemaMP, akubuda ari muhomwe dzemaminista. Zvinova zvinozotikatyamadza kuti saka isusu tiri chii? Nekuti inini ticha ndindinobatsiridza mwana kumupa confidence, kumupa chirungu, kumupa pfungwa, kumurodza njere kuti azokwanisa kuzosvika paari yeminista, kuti azokwanisa kuzosvika paari yeMP. Asi ndinoshamisika ndichiona kudzisirwa kwatiri kuitwa isusu sevarairidzi, sevadzidzi vari kudzidzira kuita varairidzi vamangwana.
Zvimwe zvamunoda kuona hurumende ichiita ndezvipi vaMuzamani?
Tinokumbira kuti hurumende yedu ikwanisewo kugadzirisa maticha's colleges. Maticha's colleges mazhinji ava matongo, haasina kana even marecreational facilities. Mamwe macolleges vanotokumbira kuenda kunotrainira kumahigh school. Makoleji akawanda andoziva anoita izvozvo. Izvozvo zviri kukonzera kuti maticha's colleges edu ari kupedzisira ava magumba kumba. Vaakungokumba vanhu vese, havachaiti zvemaindastry nekuti vanhu vashoma vakuda kuita basa rechirairidzi. Vanhu vashoma vakuda kutora kosi yekudzidzisa. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti hurumende yedu haichasiri kusimudzira vadzidzi. Hurumende yedu haichisiri kupa varairidzi mihoro inoita kuti vararame. Saka munhu ari kuona kuti zviri nani kuita windi pano kuita ticha.
VaMuzamani, chii chamunoshora pamatorero anoitwa vanhu vanoda kuita vadzidzisi?
Makolejisi edu ava magumba kumba, vaakungotora kungoti vanongoti tione masetifiketi ako, school fees bhadhara, kana wabhadhara fees waiwana nzvimbo. Havachamboiti maindastries, vaakutaka kungokumba ne an unwanted personnel zvekuti muchazoona kuzoti pane ramangwana apa tichatanga kuita zvipingaidzo oro maproblems ekuti tiyange tichiwana maticha mashoma. Ndochekutanga. Chechipiri, maticha acho anenge aripo mazhinji acho vanenge vasina chavanenge vachiziva. Nekuda kwei? Nekuda kwekuti havana kufamba neprocess chaiyo chaiyo mukutorwa kuti vakwanise kuenda kumacolleges. Vaakungokumbiwa ngoti kana une mari uya, awachatarisi kuti certificate ndirako here, awachatarisi kuti chirungu chichiri unochigonawo here, confidence unadzowo here sekunomira mukirasi. Awachakwanisa kutarisa izvozvo. Inoda kuti macolleges vakungoda mari kuti varara. Nenyaya yekuti ivo vacho havasi kutoona, ivo vacho havasi kutowana mari inotenga. Saka tinongotarisirawo kungotiwo hurumende yedu kana ichida kuramba iripo ngaingokwanisawo kakungogadzirisa zvichemo zvevashandi.
Uyo angari umwe wevatungamiriri vecouncil of student teachers vawalter mzamani vari parunhare nestudio 7. Hurumende inogara ichiudza studio 7 kuti yakagadzirira kuita hurukuro nevashandi vayo pamusoro pezvose zvinovanetsa. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutsigiri weCitizens Coalition for Change anozivikanwa zvikuru Godfrey Karembera, uyo anozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko, vanonzi vakashedzwa kumuzinda washe Chipuriro, zvichinzi vari kuda kudzingwa munzvimbo yavanogara pamusoro pezvikonzero zvisati zvaziviswa. MuNewsday makare, mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vanokurudzira vatsigiri vavo kuti vaite mwoyo murefu, vachiti bato ravo rine zvirongwa zvizhinji zvokugadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nevamwe vatsigiri vavo vachiti vachamisa havasi kushanda zvine simba kana kuchengetedza vatsigiri vavo mushure mekurohwa kwevanhu vakuru vakawanikwa vachiita musangano weCCC kwamurewa. Zimlive.com rinoti mutsigiri weZANUPF akanyora tsamba kuparamende achiti gwaro redelimitation rakabudiswa neZimbabwe Electoral Commission harina kunaka, akasungwa nemapurisa nezuro mangwanani uye gweta rake rinoti havazivi kwaari. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Doro na domu mjuru apo ya inene ndaida kufunza kuti ndikuona vanhu vakawanda vanoti vanorwira kodzero dzevanhu, vanorwira kodzero dzevanhu. Ava vanhu vanoti vanorwira kodzero dzevanhu ava ine basa rava handisi kunasa kumborionesesa kuti zvinongofamba sei. Ngozi ndikada kutarisa kuti maroverwa anenge achiita vanhu nekurobhiwa kunoita vanhu, vanhu vanongodhonzwa mudzimba dzavo vachiurayiwa. South Africa uko vanhu vachipiswa, vachipondwa, vamwe vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Mozambiki vanhu vanongotorwa mudzimba dzavo vachiurayiwa, vachikederwa, asi unonzwa kuti kune masangano anorwira kodzero dzevanhu. Panondinetsa kuchaa masangano anorwira kodzero dzevanhu ava zvaivo chaizvo vavari kurwira kodzero dzavo ndevapi chaizvo chaizvo, nokuti vanhu vari kuurayiwa zvakanyanya kuZimbabwe. Vanhu vari kuurayiwa vachitorwa mudzimba dzavo, vamwe vachipondwa, vanhu vachiurayiwa vachirobhiwa kuSouth Africa, vanhu vanorobhiwa vasina mhosva vachingosungwa, vachikonyerwa, vachipondwa nevasina mhosva, vanhu vachikonyerwa mumajere. Izvozvi vakawanda vanhu vakaenda mumajere vasina mhosva, asi unonzwa kuti kai kune vanhu vanorwira kodzero dzevanhu. Ko kodzero dzacho dzavanorwira ndevapi vanorwirwa kodzero dzavo? Ndopandandida kuvhunza. Ndevapi chaizvo vanomborwirwa kodzero dzavo? Vanonzi ava ndo vanorwirwa kodzero dzavo, ndevapi?
Nguva yasvika yokutandanisa CCCCCMDC.
Zvaita sei nhaye mukuru wenyika, munyika yakasununguka munofurira vana vamwe kuti vatandanisana vachipondana pachavo isi varombotipondana? Venyu vana vari bhizi kusimagura zvicherwa zvenyika, vachitizana zvomunyika, vachitotengesa munze kwenyika. Isu ndiso munotuma kuti tingopondana isi varombotitakana muZimbabwe? Vana veZimbabwe muchamuka rinhiko? Tinovada vana vava vanamunangagwa, ngavauye mberi isu. Pakutandanisa pacho vanenge varipo, muchitandanisana makapfeka manyatera, ivo vari kusimagura zvinhu vachindotengesa kunze kwenyika, asi vana veZimbabwe chiko? Vana vatokotoko ndimi matopanduka, chemberi nharawa dzaramba dzikati kana zanga tichaidi. Vakatobva hondo vacho ndovachemberiwo, asi mipwere dzazuro ndi munoti takatakatakana. Enda vato vamwe vaitobvunza mbwa chitepo nomuziva, bvunza mbuya vachembera kudai vachienda musoro kuti kwa uchiru mrenga nuchi zileo na kumrezi chasike chizukuru vishino funza mbuya zunza kada inika inu na kudini chayu chayu kwenye kati chazuku jiko nike Zimbabwe muna mkari nike imadofo imi
chaiso ni ndripa Malanga South Africa haiwa na uze matari luku malaba haka zoswa na wamuna nga kwa basara pera njiaru umesera wanyanya wanopikisa ndiyaru kuomesera ndiye muna haka ipastire kuku kukuye luku malaba basa rangara pera haka zoswa kutajanyiri le wanopikisa ishi batiku enda maelekishe ni papa papa ndosho haka zosebo ishi saka atinu choropoza malaba mtsuropodza ndiyaru kuomesera na jobu sikaro tuwa sabude mkie arukutungwane zanu kuefu na muna nga kwa notindu waka mungi
ndiangandi ni ya mvunzo mweche tuwa kuti sei kwa government yedu kana kuti sei urumende ya ZANPF waka zama kuda kuhika mobilizing ali zwe chitsotsi zvakabatwa asi vanhu vacho havana chavakaitwa havana kwavakaendiswa havana chavakaitwa zvakare izvi zvinombonyatso kumbofamba sei nestudiosation chimbotibvunzireiwo hurumende yeZANPF kuti chii chiri kumbonyatso kuitika asi vari kurambira vachingomanikidza vajobsikala vari mujere vachivambunyikidza kudziro dzavo zvinombonyatso kufamba sei kwamurehwa uko vari kurova vanhu ZANPF asi vamugwadi vanoshinga kuomesa musoro sechigogodza vachiramba kuti hakuna vanhu vari kuurawa hakuna vanhu vari kurohwa kwairohwa chembere neharawa dzakura edwe nevana vadiki diki kwamugwamu munodarireko Manchester zvenyu munodarireko vadzimu venyu nai vana vari kwamurewa zvichakukonzeresai matambudziko muupenyu zvamakaita vanhu vekwamurewa chenjerai chenjerai havana mugwadi nevanhu vezanpf vanokutumaya havana chavanogona kukuhwirai nacho kana mhosva dzokuhwirai mavaini ndini ndiri paBotswana ndinonzi Lovejoy
muri kutaura na baba Junia South Africa apo ndinoshungurudzika chaizvo chaizvo kuti vanhu vezano hatisiri kutaura pastudio 7 apa makaendepiko varume makaendepiko varume ngatimbobudai kuti titaure pfungwa dzedu pastudio 7 apa ndiri mumwe wezano ndiri mumwe wezano asi kuti ndazvosvika pakunyara nekubatikana panyaya dzinoitika munyika medu yevasikala iyo kunyange zvangu ndiri kudivi wezano but zvimwe zvatinoita vanhu vezano vozvava kunyadzisa izvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika pera tombotarisa zvake zviri munhau dzanhasi kusvera mangwana china dare reparamende reunited kingdom rehouse of lords richatanhaurirano pamusoro peurongwa hwekumisa kudzoka kwezimbabwe mumubatanidzwa wenyika dzecommonwealth sangano recrisis in zimbabwe coalition rinoshora mhirizhonga iri kuitika munyika richiti richasvitsa nyaya iyi kusadac neafrican union sangano recouncil of student teachers rinokurudzira hurumende kubata varayiridzi zvakanaka senzira yekukurudzira vazhinji kuti vadzidzire kuva varayiridzi tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ndiri muwashington dc ndiri tanonoka hwande ndichikusiyai muina chris gande nenhau dzeisindebele